Profesa Masocha makadi niko.
Tiripo makadi kwe.
Ndimi makango tarisa pa television kuona kuti mavote arikufamba zvakadini. Chii chamuri kuona?
Tiri kuona kuti pana makakatano asi pari zvino pa Zimbabwe idzi the Senate ne House of Representatives. Tinoona kuti maRepublican achiri pamberi. Kusenate vari pamberi bijana vava nama navanhu 46 kuma Democrats vane 45 makakata vanandiwo kuti vasvike pa 51 tozotarisa isi kuma House of Representatives uku kunodiwa kuti party inge ichihwina mavhoti anokwanisa kuita 218 zvichikwira tinoona kuti maRepublican ari kusvika kuma kuna 188 pari zvino maDemocrats ari pa 129 asi kuna mavhoti akawanda mamwe achiri kuvuya atiri kuzovona mufananidzo wacho mamwe achanonoka saka zviri kusarudza vanhu takatarisa izvozvizvi tinoona kuti maRepublican ari kupomera mhosva hurumende yava Joe Biden kuti tarisai muone zviri kuita upfumi hwenyika kunyange mabasa ari kwasi zvino zviri kukwira tarisai muone zviri kuita vanhu vari kuurayana nepfuti mugozotarisazve vanhu vari kubva kune dzimwe nyika veimmigration nemari yamuri kupedzazve muchisapota Ukraine uko ndo zviri kuita maRepublicans asi nyaya huru chai chai yatiri kuona inenge iri kutevererwa navagari vomuamerica mavhota vachivhota inyaya youpfumi hwenyika asi tisinga tichida kunyatsokuongorora zvekare tinoona kuti imwe nyaya iri kukurumbira chaizvo inyaya dzekodzero dzamadzimai kubvisa nhumbu dzinonge dzinosapotiwa namaDemocrats achiti aiwa mudzimai wega wega ngaave iye nechokuita nenhumbu yake mwari uriko wakamirira isi uchandotonga munhu iyeye maRepublican achiti aiwa zvamwari ngatimbosiya pasaidhi apa titonge vanhu nomutemo wokuti hakuna mudzimai unobvumidzwa kubvisa nhumbu saka kuna vanhu vakawandavo kumaDemocrats uku vari kusapota maDemocrats anava Joe Biden nokuti vari kuti vakadzi ikodzero yavo munhu ngaandopedzerana namwari kana aita zvaaita zvekare vari kuti imi maRepublican ndimi munobvumira vanhu kuti vange vachiva nepfuti kana vandivavo vozofurana maakutipomera zvemhosva ichichitonga zvekare maDemocrats vari kuti imi maRepublican pose pamunoruza munoti tabirwa saka demokrasi iri papi utongi hwechechetera hudero kungoti munongoti chete pamahwina ndio pemene musina kubirwa asi pamaruza moti tabirwa zviri kuvhiringidza utongi hweamerica izvozvo zvakazoita kuti January 6 vaTrump vakurudzire vanhu kuinda kunotora masimba kusenate kuma House of Representatives handi izvo zvinomirira America izvozvo saka pari kupomeranwa mhosva idzodzo vanhu vokuna mamwe mastates vari kuona zvinomusoro zvava Joe Biden asi vamwe vanhu vari kuona zvinomusoro zvamaRepublican nyange manhamba akadai zvavo ike zvino kuti maRepublican vari pamusoro hazviratidzi kuti vanogona kuwina Zimbabwe asi neimwe nzira vanogona zvekuwina nokuti mavhoti achiri kuverengwa kana
Ko icho chinoita chinoitika kubato rinowana rinowina imwe House of Representatives kana kuti Senate chii sei vese vachida kuti vakontrole maparamende maviri wayayo muchidingo
maparamende maviri awa ndio kune simba routongi rwapuresidendi saka President Biden zvavari ipapapa kana vakaruza dzimbambiridzi mahouse of representatives ndio kunobva mutemo ikoko vakaruza izvozvo zvirongwa zvavo zvavakavhoterwa zvavaripo pabasa kuti vaite hazvizobudiriri nokuti matongerwo anoita america ndokuti president weamerica unotora chinzvimbo asina kana sendi achipromisa vanhu kuti kana ndikahwina ndichazoita zvakati ndichazoita zvakati ndichazoita zvakati mari yacho unenge aiwana kubva kudzimbabwe zvino kana dzichinge dzichikondirorwa neimwe pati havana chavanowana zvavakapindira pabasa hazvizobudiriri
aiwa tinotenda zvikuru Profesa Masocha vari kuOhio vachitiunzira zviri kuitika mukurwerwa kwemavhoti muamerica tinotenda chaizvo Profesa Masocha
tinotenda.